Mutambo weZimbabwe neSouth Africa weT20 World Cup wamiswa nemvura. Panguva iyo chikwata chemaChevrons change chave kuratidza kunge chicharohwa. Mutambo uyu wamiswa South Africa yakanda maranzi makumi mashanu nerimwe chete vasina mutambi abuda uyezve vashandisa maova matatu chete pamapfumbamwe. Zimbabwe yanga yapedza yakanda maranzi makumi manomwe nemapfumbamwe mumutambo wanonoka kutanga nenyaya yemvura. Kunaya uku kwakonzeresa zvekare kuti varongi vemakundano aya vadzikise maova kubva pamakumi maviri kusvika pamapfumbamwe. Asi mutsigiri wemaChevrons muzvare Catherine Muzavazi vari kuramba kuti Zimbabwe yanga ichizorohwa vachiti mumutambo munoitika zvakawanda.
Zvemutambo izvinombozikanwa here? Hazvina garandizve. Zimbabwe yacho zvaingogona kuzoenda nepamwe ikatongowina. Isi tingofunga kuti hainongodyiwa nguva dzese.
Wesley Mandevere naMilton Shumba vanga vaita nepese pavanogona kuti Zimbabwe isarohwe mumutambo uyu. Mushure mekurasikirwa naCraig Evin, Skandaraza, Regis Chakabva naShawn Williams kwakandwa maranzi gumi nemapfumbamwe chete, Mandevere amuka chibhebhenenga ndokanda maranzi makumi matatu nemashanu. Shumba azowedzerawo mamwe gumi nemapfumbamwe. Zimbabwe ndokusvika pamaranzi makumi manomwe nemapfumbamwe kwabuda vatambi vashanu. Murairidzi wecricket nerugby Edmond Mtetwa anoti point yawanikwa paSouth Africa apa yakakosha mhondo yekubudirira mugungano iri.
Point yetawana paSouth Africa point yakakosha zvakanaka. Tatanga Super 12 yedu zvine mutsindo zvokuti hatisikuona chichatadzisa kutenda kumberi uko. Zvokuti tikabata ningini Pakistan apo pamberi apo, aiwa zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka.
Zimbabwe ichiri nemitambo nePakistan, Bangladesh, Netherlands neIndia. Mitambo mumwe murairidzi wecricket Leonard Namburo anoti zvikwata zvisina mukurumbira Bangladesh neZimbabwe ndizvo zvingangobudirira. Pamusoro pezvo Namburo anoti Zimbabwe ine chikwata chakabatana chinokwanisa kusvika kure makundano makuru epasi rese aya.
Mukatadza timu yacho iripo izvinezvi ine vana vechidiki vachangopinda kuzotamba mutambo wecricket. Then ine experience yaRaza, Shawn Williams naCraig Evin. I think zvichabatsira zvakanaka kuti timu ive inotamba zvakanaka.
Kuti vasvike pachinhanho cheSuper 12 ichi, Zimbabwe yakarova Ireland neScotland, ivo ndokurohwa kamwe chete neWest Indies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.